mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 7 June 2021 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndiri Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Mukutaurwa kwazvo vashandi vanenge vaonekwa kuti zveshuwa vakaita zvirwere izvi zvatestwa zvaonekwa kuti ndizvo uye vari vashandi vanga vachishanda pachirongwa chewenera vari kutarisirwa kunzi vapuhwe mari inotangira pa R10,000 kusvika pa R500,000. Ndofunga mari iyi inenge ichienderana nekuti munhu akaafektwa zvakadini.
Vakamboshanda kuwenela vanokurudzirwa kunovhenekwa kana vakabatwa nezvirwere zvinokonzera kunetseka kufema kuti vapihwe muripo.
Kana pane zvinenge zvichitaurwa zvichienderana nemaonero atinenge chita pakuita basa redu tinoteerera, but apa kumbunyikidza kungouya vanhu vachitongopa madirectives ndozvavakutongoitwa. Saka hatisi kuziva kuti zviri kubvira kupi, asiwo isusu danho ratichatora nderekutaurawo nekutizamawo kuita nhaurirano nekanzuru iyi. Kana pakanazarambawo tine malawyers edu atinoshanda nawo anotibatsirawo kuti tiwanewo kutogadzisa chirongwa ichocho sei.
Sangano Revenders Initiative for Social and Economic Transformation rinoti richaendesa kumatare hurumende nemakanzuru vakatadza kuwirirana padanho rekuputsa midziyo yose yevanhu vanotengesera zvinhu mumigwagwa zvisiri pamutemo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vave chiuru chine 1,606 zvichitevera kufa kwemunhu mumwe chete kuMashonaland West neZuro. Vanhu makumi maviri nemumwe 21 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe neZuro. Pavanhu ava vana vavo 4 vanonzi vakadzoka kubva kuSouth Africa, umwe chete achinzi akadzoka kubva kuZambia, vamwe vose vachinzi vakachitapurirwa muZimbabwe. Kusvika pari zvino vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yokudzivirira COVID-19 muZimbabwe vave zviuru 600 ane makumi masere nezvinomwe zvine 300 ane makumi maviri nemumwe 687,321. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave zviuru 300 ane makumi masere zvine 386. Hurumende inoti chinangwa chayo ndechekubaya vanhu mamiriyoni 10 nhomba kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Kubva zvatanga COVID-19, vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru 30 nezvipfumbamwe zvine zana rine makumi masere nevapfumbamwe 39,189 vapora munyika vachiita zviuru 36 zvine 900 ane makumi maviri nevasere 36,728. Hurumende iri kukurudzira zvizvarwa zveZimbabwe zvakashanda mumigodhi yegoridhe muSouth Africa pasi peWitwatersrand Native Labour Association kana kuti WENELA kuti vaende kunovhenekwa kuona kana vakabata zvirwere zvinokonzerwa nekushanda mumigodhi yegoridhe iyi zvakaita seTB. Gurukota rinoona nezvavashandi Professor Paul Mavima vakaudza bepa nhau reSunday News kuti Zimbabwe neSouth Africa zviri kuwirirana panyaya yekuti vanhu vakabatwa nezvirwere vachishanda mumigodhi iyi vapiwe mari yemuripo. Vakashanda mumigodhi iyi vanonzi vavhenekwe kuona kuti havana zvirwere zvinovatadzisa kufema zvakanaka here. Vanhu mazana mana vakatovhenekwa kuBulawayo kusvika pari zvino. Mutungamiri wesangano rinomirira vakamboshanda kuVenela reX-Venela Miners Association of Zimbabwe vaLungelwe Kwananzi vari kukurudzira vanhu vakamboshanda kuVenela kuti vaende kunovhenekwa. Muna 2019 dare reHigh Court remuSouth Africa rakatonga kuti vashandi vakabata zvirwere zvinosanganisira rurindi kana kuti TB nesilicosis vapiwe muripo kana vakawanikwa vaine zvirwere izvi. Tabata nyanzvi mune zvematongero enyika vachidzidzisa paTshwane University of Technology muSouth Africa Dr. Ricky Mukonza kuti vatiudze pamusoro pechirongwa cheWenela uye urongwa hwekubhadhara muripo iyi.
Chirongwa cheWitwatersrand Native Labor Association icho chinozikanwa nezita rekuti WENELA, chirongwa chaiona nezvevashandi vaishanda mumigodhi yegoridhe vachibva kunyika dziri kunze kweSouth Africa, dzakaita sana Zimbabwe, Malawi, vanaLesotho. Saka chirongwa chaiongorora mashandiro nemapinzirwo ebasa evashandi vakaita seivavo.
Chii chakaitika kune vamwe vaishanda kuWenela?
Zvakaitika kuvashandi vaishanda kumigodhi yegoridhe kuSouth Africa, vamwe vavo vakazongosiya mabasa vachidzokera kunyika dzavo vachibuda muSouth Africa. Saka dzimwe mari dzavo hadzina kuzenge dzanyatsobuda zvakanaka. Saka vamwe vacho vakabatwa nezvirwere zvinowanikwa kuvashandi vanoshanda mumigodhi zvakaita sezvirwere zvinobata pakufema, anonzi marespiratory diseases. Vamwe vavo vakatozosvika pakushaya. Asi kune vamwe vachiriko vakadzokera kunyika dzavo.
Saka hurumende iri kurongei pamusoro pevanhu vaishanda kuSouth Africa ava pasi pechirongwa cheWenela ichi?
Hurumende yeZimbabwe iri kuronga kubatsira kuti vaive vashandi vaishanda pasi pechirongwa cheWenela vawanewo mubayiro wavanogona kupuhwa, kunyanya-nyanya avo vakauita matambudziko ezvirwere zvinobata vashandi vanowanzoshanda mumigodhi. Nekuti tinoziva kuti vashandi vanowanzoshanda mumigodhi vanobatwa nezvirwere zvine chekuita nekufema, anonzi marespiratory diseases. Saka ivo vashandi ava hurumende iri kuedza kuti vangawane ungaita muripo wekunge vabatwa nezvirwere izvozvi vachishanda kumigodhi yegoridhe kuSouth Africa. Hurumende yakatotaura hurumende yeZimbabwe yakatotaura nehurumende yekuSouth Africa kuti izvozvi zvigone kuitika.
Vashandi vanobhadharwa vanenge vakadini uye vanofanirwa kuitei?
Maererano neurongwa hwakataurwa, vashandi vari kunzi vanobhadharwa vashandi vakabatwa nezvirwere zvekufema zvinonzi marespiratory disease zvavakabata vachishanda kumigodhi yegoridhe kuSouth Africa. Uye zvavari kufanira kuita ndezvekuti vanzwa mashoko aya vanofanira kuenda kunonyoresa kunotestwa obva vanyoresa. Hurumende iri kutanga nenzvimbo nhatu dzinoti Bulawayo, dzoti Masvingo neHarare. Ndo nzvimbo nhatu dziri kutanga kunyoresa vanhu. asi parikunzi pachaita imwe fezi zvakare chabata dzimwe nzvimbo dzese dziri muZimbabwe uye vanenge pavanenge vakuita fezi yechipiri vanenge vadzidza kubva kune zvavanenge vadzidza pafezi yekutanga iri kusanganisira nzvimbo nhatu dzandadoma saka vashandi vari kufanira kuti vaende vanonyoresa kumahofisi ari mukati menzvimbo nhatu dzandataura idzodzo
vashandi ava vanotarisirwa kupiwa mari yakadii
mukutaurwa kwazvo vashandi vanenge vaonekwa kuti zveshuwa vakaita zvirwere izvi zvatestwa zvaonekwa kuti ndizvo uye vari vashandi vanga vachishanda pachirongwa chewenera vari kutarisirwa kunzi vapuhwe mari inotangira pa10,000 rands kusvika pa500,000 rands ndofunga mari iyi inenge ichienderana nekuti munhu akaafektwa zvakadini saka ndidzo mari dziri kutarisirwa kuti dzichange dzichipuhwa vashandi ava
asi hurumende yesouth africa inobvuma hayo kubhadhara vashandi ava
ndinoona sekuti hurumende yesouth africa inogona kubhadhara vanhu ava nekuti izvi zvinhu zvatenderanwa ende hurumende yesouth africa haiwanzodzokere kumashure pazvinhu zvinenge zvatenderanwa uye zvinhu zvinenge zviri pamutemo senyaya iyi yatiri kunzwa yevashandi vaishanda pachirongwa chewenera
avo vange vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa patswane University of Technology muSouth Africa Dr. Ricky Mukonza vari parunhare kuSouth Africa neStudio 7 rimwe sangano rinomirira vanorarama nekutengesa zvinhu mumigwagwa Revenders Initiative for Social and Economic Transformation rinoti richaendesa kumatare hurumende nemakanzuru vakatadza kuwirirana padano ratorwa nehurumende rekupudza midziyo yose yevanhu vanonzi vari kutengesera zvinhu mumigwagwa zvisiri pamutemo vanokokera mabasa muHarare nenzvimbo dzakatenderedza vatafadzwa muguti vakaburitsa mashoko kuvatori venhau nemusi wechina zvondorapera vachiti kutanga nhasi vose vari kutengesera panzvimbo dzisina kutarwa vange vabisa zvinhu zvavo kana kuti zvichapunzwa izvi zvinosanganisira vanotengesa zvidhinha vanoveza vanotengesa dzimotikari nevamwe vamuguti vanoti mutemo wemigwagwa kana kuti Roads Act hautenderi zviri kuitwa nevanhu ava vakati makanzuru eruwa chitungwiza Harare neEpworth anofanira kuona kuti vanhu ava vabviswa nhasi vakashoravo mamwe mameya nevanopikisa vari kushora dano iri vachitiwo hurumende haidi zvisungo zvemakanzuru kuti iite zvainoda mukuzeya nyaya iyi tabata mukuru weveset vasamuel wadzai
ya isu seboka danho iri tinopokana naro nekuti idanho risina maringe nebumbiro redu remutemo mainformal traders anobvumirwa kunge achirarama nebumbiro redu remutemo even chero pari kuti pane nyaya yekunzi vanhu vari kutengesera pasingabvumirwe hatibvumirani nenzira iri kuda kutorwa negovernment necity of Harare yekuparadza midziyo yevanhu
semaonerenyu zvii zvingaitwa kubatsira vanhu vari kuputsirwa misika
tinotarisira kuti vanhu vanofanira kupiwa nguva yekuwana pamwe pokushandira pakanaka panotendewa pacho but zvokuuya namagreda anokuparadza raramo yevanhu hatiwirirani nazvo
sezvo muchimirira vamwe vanhu vachaputsirwa mudziyo muri kurongwawo kuita sei
isusu seboka tiri kuzvichallenja ende tiri kuenda kumalawyers edu kuti nhau iyi tindoiona kuti tingaigadzirisa sei kana pasina kunge malocal authorities achimira kuita nhau idzi bumbiro redu remutemo rinotiudza kuti munhu ane right to property munhu ane right kusarudza basa raanenge achida kuita
Saka izvokuuya muchiparadza vanhu vachiparadza mudziyo hazvienderani nezvirumbumbiro dzemutemo. Saka tinozvichallenger, tinozviramba isu seboka revhiseti.
Asi sesangano makambenge masumwa here nehurumende kana kuti iwo makanzuro aya kuti ndodano ravava kutora?
Yeah, of course, zvakatoya sechinhu zvinototishamisawo, hapana chatakasumwa. And zvakatotishamisa mukatarisa mainformal traders, vanhu vanenge vachitadza kuti kana pane zvinenge zvichitaurwa zvichienderana nemaonero atinenge chita pakuita basa redu, tinoteerera. But apa kumbunyikidza kungouya vanhu vachitongopa madirectives ndozvava kutongoitwa. Saka hatisi kuziva kuti zviri kubvira kupi. Asiwo isusu danho ratichatora nderekutaurawo nekutizamawo kuita nhaurirano nekanzuru iyi. Kana zvarambawo, tine malawyers edu atinoshanda nawo anotibatsirawo kuti tiwanewo kutogadzisa chirongwa ichocho sei.
Mukuru wesangano rinomirira vanorarama nokutengesa zvinhu mumigwagwa, Revenders Initiative for Social and Economic Transformation, vaSamuel Wadzai vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Tarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Sangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights ranyora paTwitter pavo kuti richataura nevatori venhau mangwanani anhasi na11 o'clock kuti rizivise veruzhinji dano yariri kutora pamusoro pekusungwa kwakaitwa vaLast Maengahama navatungamirai madzokere avo vakabudiswa muusungwa mari mwezuro. ZimLive.com ine nyaya pamusoro peAmerica pamwe chete nenyika dzeEuropean Union dziri kushora Nigeria pamusoro pekuvhara Twitter mushure mekunge Twitter yabisa zvakange zvanyorwa nemutungamiri weNigeria ichiti vakange vatyora mitemo yezvinogona kuiswa paTwitter. Mazuva maviri apfuura, makambani eTwitter neFacebook akazivisa kuti vaimbove mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vacharambidzwa kunyora pamakambani aya kwemakore maviri. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Vanhu vari kungofa chete necovid. Hakusina chimwe chirwere chiri kuuraya vanhu kunze kwecovid chete. Hakungouraya chitonzonzi vazofa necovid. Hakuna kana AIDS haichaurayi, TB haichaurayi, kana zvimwe zvirwere zvese zvakawanda hazvichaurayi. Covid chete ndo yakungouraya. Zviri kumbofamba sei? Unongonzwa kunzi afa necovid, afa necovid. Tsaona chaiya uchambonzwa kunzi netsaona covid chete. Covid yanyanya hatichanzwisisi. Komodi kuburi ngavaburitsawo pazvitoro kuti vamwe vafoni zvakati, vamwe vafoni zvakati zvirwere. Ungofa necovid chete.
Mazuva imose vashamarari weStudio 7, ndini King Chitova, ndiri Western Cape muno South Africa. Ndoda kutaurawo ndakanangana nenyaya yedematombo ayo ari kuiswa pamarinda evanhu akafa panguva yekupura hunzi panongowanikwa abiwa nguva dzese. Ndoda kuedzawo kutaura ndichiti nyaya inenge iripo apa kafa ndeyekuti vanhu vanoda kuti vagarwe nawo pasi, vataurwe navo pasi munzira dzakasununguka. Hapana chinonetsa, kungodaidza madzimambo avo ogarwa nawo pasi pachikumbiranwa ruregerero pane zvakaitika panguva yekupura hunzi. Nokuti zvikava zvinongotaurwa chete nemutungamiri wenyika, haangomira asina kana waanaye waanotaura naye pane vakatadzirwa. Handioni zvingapedza dambudziko. Asi nyaya ingoripo ndeyekutika ngaadaidze masadunhu acho vagare nawo pasi vachakumbira ruregerero. Ivo ndozvosvitsa shoko kuvanhu vavo. Hongu vangaisa komisheni yekuti ngaiongorore vanhu vakamba zvikazodini, asi hazvina zvazvinobatsira nokuti pane nyaya ndipapo. Vanhu vanoda kugarwa nawo pasi muchionesana, muchikumbirana ruregerero semhuri. Handiti ndomashoko andatiwo nditaure iwayo. Ndatenda hangu.
Makadii makadii kuStudio 7, makadii zvenyu ana mukoma Jonga akandimira, ana mukoma Blessing Zulu. muri sei muri pa Studio 7 inini ndinoitwa chiedza mukanji ndobva pachiraidza ndoda murisa hama dzangu dzese dziri kuchiraidzi kusanganisira vana Unite Muganji vana mai Abel Muganji ndiri kuvamurisa nemufaro yakadiko zvino Studio 7 pano kufarira here iri sekorona ndini wenicheza Muganji
mamuka sei vahwandi mamuka sei pa Studio 7 apa mamuka sei ini ndingangokurudzirawo kuti kana kumboonawo kutaurawo mafungiro angu mafungiro angu ndeekuti kuvhota muzimbabwe hakubatsiri zvese zviri kutaura kuti hande tinovhota kana kupedza moto mumabhatiri sevamwe tiri kumamisha izvo wotopedza moto mubhatiri kana kupedza moto pafoni yako uchinzwa kuti hande tinovhota munhu wese kunovhota kuvhota muzimbabwe hakubatsiri kutongorega kunovhota chootosiya kufudza mbudzi ukoti hanza ndaakore unovhota kunovhote chi zvobatsirei zvamunenge mavhota zvacho hapana zvazvinoshanda saka chekuri unovhota chi kurara zuva rekutovhota racho kutopinda mumagumbo ezofuga zvako musoro wakarara hapana zvinobatsira vhoti chii chinonzi vhoti muzimbabwe zviri pachena kuti vhoti haina chainoshanda haina chainoshanda muzimbabwe zvibatsire zvi satiendi gore rino gore rakapera ndakaudza kukadzwa kuti kana hatitovhota gore rino nemunin'ina wangu ndakamuudza taigara tese gore rino handiite kumunetsa vanhu kana panoti mwenengendo handina basa nekuvhota vanhu vanofunga chaivo muzimbabwe vanhu vakadzidza kutogara kumba kwako story bete
moroi pastudio apo munondiziva ndonzi vamasunda nemhuri yavo kuda kuti titaurewo nemi nekuti zvemunemi chitiupa kunoku zvinonakidza zvikuru ende uye munemi chibura zvinhu zvinonakidza zvikuru mundisvitsirewo kuna achamisa muvaudze izvozvo vachamisa ngavaende kumarudzevha uko vandokambena vari ikoko zvemutaundi zvo ngavazvirege vanhu vemo vanozviziva ngavaende kurudzevha uko kumachonyonyo uko vondokambena vari ikoko vambopfuriravo dzimba ngavainde vandopfurira dzimba kurudzevha uko kuruzevha uko ngavainde ikoko vambondoonekwawo nechembere ikokoko vaone kuti chembere dzinobuda zvakadii vandosiya vapfurira imba wani chete wani vagoona kuti chii chinoitika ikoko tiri kukumbirisawo vachamisa vandopfurira imba kuruzevha uko tinokumbirisawo zvikuru izvi zviri kutaurwa navasunda nemhuri yavo vaitaii zvikuru vana mukoma wande taki
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vatori vendau veAmerica vari kugunununa pamusoro pezvavanoti zviri kuitwa nebazi rezvemutemo muAmerica reDepartment of Justice, vachiti bazi iri riri kuunganidza ruzivo nemazita evanhu vanofonerwa nevatori venhau pamwe chete nemazita evanhu vanofonera vatori venhau. Mutori wenhau webepanhau reNew York Times Adam Goldman akaudza nepfenyuro yeCNN kuti vachuchusi vemuWashington DC vanotyora mitemo weFirst Amendment uye vanotora vatori venhau sevanhu vanopara mhosva sezvinoitwa neavo vanotengesa zvinodhaka, vachiti izvi zvinofanirwa kumiswa. Vanodzidzisa kutapa nhau paIndiana University of Pennsylvania muzvinafundo Stan Mukasa vaudza Studio 7 kuti zviri kuitwa neDepartment of Justice zvagara zvichiitwa pasi pevatungamiri vakasiyana-siyana. Muzvinafundo Mukasa vanoti Department of Justice inoti izvi ndezvimwe zvezvinhu zvainofanira kuita mukudzivirira America kubva kuvavengi.
Inyaya dzekuti vanhu vemaintelligence agencies vanotora information nemajournalists. Kana kungava nekupikisana hapana zvichachinja ka. Kana vangapikisane pakati nepakati asi ngekuti justice department iri kuti department of justice iri kuti iyo haichazviite ba. Mapoliticians kaya asi vanhu vanokorekta information nemajournalists vanozviona sevanhu vakazvimirira pachavo vasingatongwe vari kunze kwemurau. Vanoti basa ratinoita ndeyekuchengetedza nyika.
Vatori venhavo vari kushora bazi iri here pasi pavatrump kana kuti pasi pavabiden?
Vari kushora pari pasi pavatrump asi vari kuti justice department imwe chete iyo saka inofanira vari kuishora pamusoro pezvo asi kunyanyisisa pasi pavatrump.
Zvinoitwa nebazi redepartment of justice zvagara zvichiitwa here kana kuti zvave kutanga iko zvino?
Zvainyanyisisa pasi pavatrump. Pane zvimwe zvinhu zvinoitwa nejustice department zviri pasi zvisingazivikanwi nevanhu asi chinhu chiripo ndechekuti kunongova nekususpekta kuti wejustice department pane zvavanoita zviri kunze kwemurau even though vari justice department. Saka vatoro venhau vari kuti hazvina basa kuti justice department ndiyo iri pasi pavabiden kuti iri pasi pavatrump. Zvese zvakaitika pasi pavatrump iwo justice department iko zvino vari liable, vanofanira kupindura mubvunzo.
Vatori venhau vanogona kuenda kumatare edzimosva here nenyaya iyi?
Ya. Munhu wega wega muamerica hazvina mutsauko kuti mutori wenhau here kati angori mucitizen. Wese vane right yekuenda kumatare edzimosva asi chinozonetsa ndechekuti matare edzimosva anowanzorereka kune wejustice department ngekuti wanoonekwa sevari kuchengetedza security yenyika. Saka wematare edzimosva vanowanzoti security yenyika iri pamusorosoro chaizvo zvekuti kana dai warwadziwa uri munhu pachako hazvifananidzwe nekuti nyika inofanira kuti iwe security conscious ngekuti pane kususpekta kwokuti vamwe maripota vanofeyafeya nyaya idzi vachidzendesa kuvanhu vanoda kuita hamu nyika yeamerica.
Sekuona kwenyu Professor Mgaza, munofunga bazi rehurumende iri richazvirega here kana kutoti ndo mashandura avanoita iwayo?
Munoza zvinotaurwa pachena ka zvakasiyana nezvinoitika kumusecret. Vanogona kungodaro zvavo asi chatinoziva ndechekuti kana kwakuya kune wesecurity hapana zvichachinja zvakawanda ngekuti wesecurity vanoti basa ravo kuchengetedza security yenyika. Kunzi usaite izvi kana usaite izvi vangatereka kuti pamwe havangaterere asi ndo donzo ravo. Saka zvese zvavanoita kunyange justice department yati hatichazviite ba asi ivo zvavanoita nerweseri ndezvekuti tiri kuchengetedza security yenyika.
Avo vange vari vanodzidzisa kutapa nhau paIndiana University of Pennsylvania muzvinafundo Stan Mukasa vari parunhare kuPennsylvania nestudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vakamboshanda kuwenela vanokurudzirwa kunovhenekwa kana vakabatwa nezvirwere zvinokonzera kunetseka kufema kuti vapiwe muripo. Sangano Revenders Initiative for Social and Economic Transformation rinoti richaendesa kumatare hurumende nemakanzuru vakatadza kuwirirana padanho rokuputsa midziyo yose yevanhu vanotengesera zvinhu mumigwagwa zvisiri pamutemo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.